Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatonge vachibva kumba chabvumwa nedare. Bato reMDC rombomisa vakuru vebato iri vanomwe kuva nhengo richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri. Musangano wepagore rega rega weWorld Economic Forum unoitwa kuDavos kuSwitzerland wakatanga nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change 25 vakasungwa nemugovera mumusha webudiriro muHarare vaChris Mike vanoti nhengo dzeCCC idzi dzichamiswa pamberi pedare nhasi kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubisa mari kuti vatongo vachibva kumba kudzimba dzavo chabvumwa nedare redzimhosva. Vanhu ava vanosanganisa mumiriri wemukobha muparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chokukurudzira mhirizhonga. Tabata vanhike kuti tinzwe zvichatora nzvimbo nhasi.
Inini ndaibatsirana nevanonzi Raul Mandinde vanove ivo vari kutungamirira basa rasibasa rekumiririra rekubudiriro ava. Saka sezvamunoziva kwakasungwa 25 vanove varume nemadzimai vachipomerwa mhosva yekuita musangano wekuronga mhirizhonga. Saka pavakamira pamberi pedare vanamuchichiti vakataura iyo kuti vaipokana nechikumbiro chekuti vangavabatwa kana vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. Mumwe chete chete ndeakanzi aende zvake kumba anove mwana mudiki ane 17.
Chii chichaitika nhasi pamusoro penyaya iyi?
Chichaitika nhasi ndechekuti nyaya yekuti vakasungwa vatongwe vachibva kumba kana kuti vakavharirwa ichaenderera mberi. Iye zuro dare rakati nguva dzanga dzapera, saka ranga risingakwanise kupedzisa kubva nyaya iyi yechikumbiro chekuti vasungwa vatongo vachibva kumba. Saka nhau yekuzeya kuti vakakodzera here kuti vatongo vachibva panze ichaenderera mberi pazuva ranhasi.
Vasungwa ava vanobvuma mhosva yavari kupomerwa here?
Vasungwa vose vari kuramba mhosva yavanopomerwa. Ivo havana kumbobvera vaita chinangwa chekuti vakonzere mhirizhonga. Asi sekuziva kwamunoita pari zvino dare harifati vasvika pakuti ritonge nyaya yekuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Tichiri pachinhano chekungoti mutongi anzwe kuti apo vehurumende kana kuti vakamuchuchisi vachipedza zvadzidzwa mapepa avo vasungwa ava vakange varipi, vakange vari kuchitorongo here kana kuti vachange vachibva kumba. Pari zvino ndo nyaya iri padari iri mudariro.
Iko zvino vasungwa vari kupi, vakachengetwa kupi?
Pari zvino vasungwa vakavharirwa muchitorongo kuHarare Remand Prison kusvika nyaya yechikumbiro chavo yazoteravigwa. Pawekendi yapfuura Vakasungwa kuti muchiwe mugovera. Muchiwe mugovera iwoyo vakarara vari kumapurisa, muchitirongo chemapurisa, mugovera nesvondo. Asi nhasi nezuro pavakazoenda kudare, vakabva vanhu vachanorara vari kumuchitirongo chinonzi cherimand prison.
Vanhu ava vava vakaungana pamba pava Costa Machingauta. Ivo vamachingauta vakazosungwa here kana kuti havasati vasungwa?
Vamachingauta havana kusungwa. Zvazouyawo kwatiri senhau itsva, nyaya yekuti vamachingauta vanodiwa nemapurisa. Asi panguva yataitika zvose izvi, mapurisa anga asina kutaura nyaya yekuti vamachingauta vanofanira kuti vasungwewo.
Avo vange vari rimwe remagweta anomirira nhengo dzeCCC 25 dzakasungwa kubudiriro muHarare nemusi wemugovera vari panhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navaDouglas Monzora rambomisa kuva nhengo vanhu vanomwe, kusanganisira vaimbove mumwe wevatevedzeri vebato iri vaElias Mudzuri uye munyori wezvemabhizimisi vanoResti Marara. Vaviri ava vaida kukwikwidza vaMonzora musarudzo dzekutungamira bato, asi hazvina kubudirira sezvo vachiti Congress haina kuitwa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvekumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba.
Ndinotenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai unditaure nevana veZimbabwe ndichitsanangura zvikuitika mukati mebato ravo. Chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti MDC ibato rinokurudzira mutemo kuzvikutonga kwemutemo nekuzadzikiswa kwebumbi remutemo wepati newenyika newe region newe world. Nekuti patakabva kudzimba dzedu tichipinda mune zvematongerwo enyika tingetisingazivani, asi takaunganidzwa nekunzwa pamwe chete nebumbiro remutemo rekuti kana tada kunosunungura nyika tinosunungura tichifamba mugwara rimwe chete. So vanhu vamiswa basa, havana kumiswa basa nekuti tinovaambana kuti tinovavinga kana kuti tinge tichizivana. Takazivana kumombe haisiri nyaya yacho.
Munorevei apa mungajekesa?
Inyaya yekuti bato rine mutemo wemafambidzwa anoita basa remusangano, asi iwo kuonekwa kuita basa risiri remusangano uchisangana nevanhu vasiri vemusangano yatinoti collaboration with the enemy, kana kuti kutengesa gwaro remusangano kana kugara kumusangano kune vanhu vasiri vemusangano vari kurwisa musangano kunoonekwa uchimisa basa. Saka zvakadaro izvozvo patakaenda tiiea kuenda kucongress, mamitingi zese ataita varume vamikwa basa vamwe vamiting aya aka vakanga varimo ende vange vachinyarara vasingatauri nekuti vange vari nenzi mumainoriti kana kuti vange vari vashoma. Asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana kwatioti pasisi kunoplota plotin nekupulana zvinhu tu zvakasiyana. Vangoplota kuti kana pasina ishi tinopanha mukaka wacho teitotomwa tiitsvuku pasina ine haiziyu. Asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi hwechekerero hweruzhinji kwozouya pfungwa dzevashoma dzinofanira kugashikwa. Asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo chiri mumusangano. Vazobuda vanoenda kunoronga kunodisrupta Congress, vaiunganidza zvemastreet kids zvemuhose park zvemaHarare park kuti zviuye, vakapa $2,000 ende isi tine evidence yacho. Akamhira kwanisa kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare remusangano.
Ko vaMarara nyaya yavo ndei?
Motonditaurira ndini mataura navo.
Vari kuti kaiwa havana chavakatadza kunze kwekuti vaida kukwikwidza vaMonzora.
Ende kutaurire mukoma Blessing Zulu vaMarara vange vasiri qualified. VaMarara vakaapoindwa musi wa10 January 2021, havana kumbobvira wa MDC makore 5 apera. Tauti muvabvunze kuti vaMarara pozishini yavanga vainayo mu2014 structure yatakaenda nayo kuextraordinary congress ndeyei, nekuti kuti unhu haabvumidze kukwikwidza chigaro itemu article 5-2-1 inotaura kuti munhu anofanira kunge aine makore 5. Pamakore 5 vaMarara vange vasina makore 5 nekuti munhu akatoapoindwa pachigaro chekutanga musi wa10 January. Chechipiri, vaMarara ndo vakaorganiza macity kids ndo mhosva yavo yekuda kuti vauye kuzorova vanhu paextraordinary congress.
Mutauriri wava Monzora Valoid Damba vange vari parunare muarare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abatawo munyori wezvemabhizimisi muMDC va No Rest Marara.
To icho kwadi ndapiwa ndaona chinyorwa chabva kuna vamondora chatumirwa navacoding bureau chief of staff vavamondora.
Mutsamba iyi muri kunzi makaita sei chaizvo zvamuri kunzi mambo misirwa kuva nhengo?
Ndakaendesa musangano kudare redzimhosva. Nyaya yangu iri mu High Court ye case number HC 8183 of 2022. Ndo imwe yemhosva dzandiri kuponerwa. Yechipiri kwanzi ndandiri kutaura nemi seizvozvi, kutaura nevanhu vanotapa nhau pamusoro penhameno nyaya dzavari kureva pakuti ndinotaura nemedia. The other one, I am alleged kuti ndakabhadhara vanhu $2,000 adzima youth here kana matags, and ndaunyatochiverenga ndandiri kutyaira ndichibva nachibva zvangu. Asi ndaona paTed Charge yanga ndiri kunzi ndakaorganiza matags aida kuti arove vamondora nevamwe kuchiningi chavo chavakaita chimahumbwe chavo chavakaita muna December ichi. Then imwe yacho ndiri kunzi ndakaatenda ndakaparticipata kumusangano wakaitirwa kunonzi Kuduriro on Saturday, musi wa14 January.
Asi pane musangano wamakaenda?
Kwete. So ndakanga ndaenda zvangu kumakomba kwedu uko kwataedza kunobata mari dzegoridhe kwatochera goridhe. So ndokwandakanga nditori musi wesaturday, but vakomana ivavo vane tsika yekungovhumuka. Vakangoona mufananidzo wangu paFacebook kana papi vanongovhumuka votaura kuti mararara apo vamera chimarara pese pese, vakungondisa nekwandinenge ndisiri.
Panyaya yekunzi maida kugadzira chikwata chinosveeredza nekurova vatungamiri vebato?
Musi wacho ndakanga ndisitoripo kwakaitwa mahumbu kwavakaita vari kuti Congress, and I was nowhere near there, and I never participated in any of the activities dzakaitwa musi wacho. So zvinotoo ndikatyamadza kuti ndinotonzi ndakabhadhara 2000 nemabhurokero andandakatoitawo zvangu. Ndanditori kumba ndakazvibhurokera zvangu kuna kana CMB. So kuti ndizonzi ndakaona 2000 US yekunobhadhara matags, I'm not a violent person. I'm a law abiding person, which is why I'm even in the court and ndichivasungisa. Ndaindaita zvemhirizhonga ndakangovarovesa kakana musi wacho wavakaita chimitini chavo zvakadhakwa izvozvo. So inhema manyepo.
Saka muchaenda here kudare riri kunzi richatonga nyaya iyi?
For me mahumbwe vari kuramba vachitete perpetuation and the continuation yemahumbwe ari kuti atuitirwa nemurume anonzi Dadi Mondora. I don't recognize him as NDC president. In fact, I have long lost respect for him.
Munyori anoona nezvemabhizimisi muMDC va No Rest Marara vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tichienda pamhepo, chikwata chevanhu vambomiswa kuva nhengo ichi vabudisawo gwaro ravo kuvatori venhau richiti havasi kuzobuda muMDC, vachiti vamonzora havana kusarudzwa nevanhu sezvinodiwa nemutemo webato iri. Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vamonzora havazivi kuti MDC ibato revanhu kwete remunhu umwe chete.
Chinhu chakakosha chakonzera zvinhu izvi inyaya yekuti isusu hatina kubvumirana kubvira kare nezviri kuitika mumusangano. We can go back far enough kuti tinyatsotsanangura zvanga zvichiitika mumusangano zvisiri pabumbiro remusangano wedu. Douglas Monzora ari kuzvinyepera kana achiti iye ndiye president, because hakuna munhu akamuvhotera kutanga. First and foremost, according to constitution yemusangano wedu, you can't declare yourself kuti wa president. And zvatiri kuona ndechekuti ari kudzinga vanhu veMDC. Mafounders vamwe vacho akatwana tirimo muMDC and akutaura kuti replace nevanhu vake ofoma mabogus national council ake ozotitonga kuti iye ave azviudze kuti ndiye ari president weMDC. Akaisiwa nani ipapo? So to start off with, I didn't recognize Douglas. At that time, I didn't recognize him. And I was with you. So rapana hapa kungo tamisa inki yake kinyorela tumatamba utichokutita suspect.
Kwa Ramoyo, izi zaka ambu kurukuru wa ere newa tigiri webato iri pamwechete?
Zina, zina ino mu social media, sati vinta receive ma official letters kutita suspect. Says, required by our constitution, kutupana uti chitumiru official letters, not to that. Tumtozo nonga uma social media, in fact imive nao umatozo wana kumbe requestu. Izu takutozo nzwa nemi, zwa kawanda zwaki.
Saka, mungo ziwa ere kuti mwosa ya mga daro mchi pomerwa, ndiye inchayo?
Pana mwosa ya pomerwa, hiyo wa ye kuti wae kisunga fumira neneo. Ikana uri tipete kwa uta kuti wenye munu, esa angoti yes men. Saka, tipete kuti suza ati fumira nazo, yuzo, kino tezera. Constitution ni msangano edu, yo inoti guide, not individuals.
Kana mkawani pa mwine mwosa yukusa terera sinodikama ni mkuruwe bato hiri. Nukuti bari kuti zanzi, zama kaita kwa zamuri kuita, azindra nne umbiroro mtemo we bato renyu. Muno itase nenyayai?
Njia ni mkuru wacho. Haka elektro na nikuti yawe mkuru edu. As far as we are concerned, isusa atina. Atina leader right now, we are leaderless, but kutofana kuita Congress first, as our constitution stipulates, yaga ito warini Congress yacho, ma branches, ma structures, yaga gadzi warini, because ma structures, nchangira pa ma branches ndiyano elekta ma wards o elekta ma districts o elekta ma provinces o elekta national, so yaga ito kwa kupi zozo, taki anga tore wanu, 2050 anoti hama zake shamari zake oti tisu tawe MDC tisu takutonga tisu taku takurovela mtemo ala zwane epizos
vanomirira MDC mudunu re North America va Den Moyo vatuparu nare ku Virginia ni Studio 7. Musangano mukuru we World Economic Forum unoitwa gore rega rega ku Davos, Switzerland wakatanga nezuro kusvika musi wechina. Vatungamiriri venyika, masangano akazvimirira nevakuru vemabhizimisi vanenge vakaungana vachizveya nyaya dzezveupfumi nemari. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa vanonzi havana kuenda kumusangano wegore rino. Evans Zininga we Studio 7 abata nyanji ya zoupumi vachishanda nesangano re Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kujitinze kukosha kwe musangano we Davos uyu.
Musangano we Davos we World Economic Forum Davos unokoshera pakuti musangano unoungana vatungamiri wenyika my investors, my business leaders, my academics, my innovators, what you discuss, my mirror kaita ufumi, pasirose, nevamo ma issue angari relevant, alafanana crisis ku Ukraine, neku Russia, ne dzimwe nyaya dzakaita sana climate change. Saka unongokunyera pakuti unounganidza ma global key stakeholders orders akasiyana siyana.
Zviripowo here zvamungati zvingatarisirwe neruzhinji rweZimbabwe kubva mumusangano wegore rino?
Handisingi kuti pane zvitsva kana kuti chitsva chinonyanya kubuda mumusangano uyu. Of course unopawo opportunity kunyika kuti dzinge dzichizvishambadza in terms of ma opportunities investment. But pana zvatingati zvitsva zvatinotarisa kuti zvichanyanya kubuda mumusangano ese zvamunoziva misangano inoitwa gore rega rega. Saka handioni paine zvatingati zviri ground breaking zvichanyanya kubuda mumusangano uyu.
Dr. Chitambara, ngatitariseiwo kuti musangano uyu uri kuitwa panguva iyo nyika iri kunzi neveruzhinji yagwadama munyaya dzezveupfumi, magetsi ari kunetsa, mari dziri kunetsa, zvakawanda wanda zviri kungotaurika taurika. Imbori yakamira papi nyika pari zvino munyaya dzezveupfumi?
Kumwe inga gorena tulipeza watotati delere tienza nsane jajaje gorra pera. Gorra pera ekonomi yaka kuira ne 4%. Tienza nsane kuira kwa yanga ita ne 7.8% muna 2021. Saka ekonomi gorra pera kati delere. Gorena tulipeza watekonomi cha kuira. Was officially tukazirachinongwa kuira by 3.8%. When we would bring workers to Rakutino kuira ne about 3.6%.
Abo vanga vari nyanzvi yezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. News Day rinoti mapurisa ose ari kumanikidzwa kupinda munyisangano yekudzidziswa zvekuita mukudzidzana kwavo nevanhu muchirongwa chiri kutungamirirwa nezanupf. Zvinonzi vari kukurudzirwavo kuvhotera zanupf musarudzo dzichaitwa gore rino. MuNews Day makare, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopemura mhosva hurumende richiti haisi kuita zvakakwana mukusunga nekuranga vechiuto mapurisa nevasori vanenge vatyora kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inoti pamusoro pezvo vanhu vanotyorerwa kodzero dzavo havabatsirwi nevemutemo nevematare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nisawo chandoda kunyatsomzwisisa ndechekuti izvozvo muri kuona uyo akakura vanhu ihama angoita 3 days 4 days atosungwa onai kwakavakurova vanhu ava zvekurova vanhu kwamureva sei vasiri kutedzwa kutsvagwa kubatwa zvavasimabatira vanoenda kuchinyinzi mapurisa haasi kuita basa ravo. Uye zvibeki zvokumbira mimi estudio kune dzimwe nyaya dzokuti munombotinzwisa hatizoona anozotichiro fold up tizoziva kuti nyaya dzakapera sei. Senyaya yakambenge yaripotwa namai mutetwa yekuti vaida kuti uyauya asungwe kumbobuda achitaura kuti chamisa nemhuri yake ngavasungwe ngavaurayiwe ngavadii. Hatina kuzonzwa kuti zvakaita sei. Munobva mazongonyarara nyaya yacho taida kuti murambe muchizotudzwa kuti nyaya yacho yapapi nokuti hakuna umwe anogona kuzotipona naurwa idzodzo. Tiye takatotarisa emestudio 7 kuti nyaya idzodzo munozotibvunzira kuti dzaapapi.
Kunoiwo uri kuti mugwadi mugwadi musataura nezvamugwadi nekuti uri pabasawo ikodzero dzake dzokuzvitaura. Ari kutaurawo futi kuti mugwadi uri kubhaiza kutaura ikodzero dzavo saka nekodzero dzekutotaura chitomutaura zvouri kutaura zvakashata. Hatinganyararika kumutaurira mugwadi nekuti uri pabasa. Hatitenderi basa rakadaro munhu kana achishaisha ngautaurirwe kuti apa hausi kugona uri kutaura sizvo uri kumbunyidza vanhu uri kumbunyikidza vanhu. Kana iye uchifarira nezvinotaura mugwadi ngauzvifarire pachake kwete kuti totonyaradzwa ngekuti mugwadi uri pabasa. Pabasa kumbunyikidza vanhu.
Makadii makadii westudio 7 makadii westudio 7 ndokumbira mudzidzisiro wodhei kune vanhu zanupf kuti isanisheni ripi raita kuti nyika iparare kuderera vachichera zvichegwa zvichimwe zvichibatwa pabhodha zvisina kana anosungwa. Isanisheni ripi iroro 15 biliyoni yakangorova isanisheni ripi isanisheni ripi dzidzisirowo odhei kuna vanhu zanupf ndatenda vashamarari muve nezuva rakanaka ndinyika yarikayaro ndiri papretoria apo.
PaStudio 7 apo makadiniko makadiniko inoedwe ndinorwadziwa nekushungurudza kuita nhengo dzetriplec aiwa zvindiri zvinondibata bata saka totadza kuita musangano here vakomana pamba pangwana uchindiramidza nepajaradha pangu unoda kuti ndiitirepi zano yakatomeka shuwa kuti haisi kuda kuti triplec ikambe newekizikamwa kwakasiyana siyana ene vanhu vaita musangano vakuda kuto vakuvasunga aiwa aiwa vedu wei iko zvinezvi nemaloya vakurova maloya zvokutyora ruoko vedu wei varesi vari kunzwa nyaya idzi kunyanya vese tinokumbirisisa vari muzimbabwe nevari kunze kwenyika vari kuteerera studio 7 ngatiendei tindorejista kuvhota tibvise chihurumende cheumbavha ichi yarwadziwa zvisingaiti ndini maridza kujobek.
Makadini makadii henyu mose pastudio 7 nenews desk dzamunotipa dzakanaka chaizvo tinoramba tichiteerera ndawanyaya yemba kana yakavakwa pagumbo iziriyo pane imwe imba yandinogara ndichiona kune zvatosvika pakupera apa yakavakwa pasi pemagetsi petambo dzemagetsi paya yakavakwa paitofamba nedrainage resuwa rikatochinjwa rikadhaivhetwa apa imba iyi iri mustendi yechikoro vakatopinda hafu yose yemba yakapinda mustendi yechikoro hamene kuti imba yani uyezve handina angubvunza saka ndakuri ndizvitaure iko pano
mamunangagwa munogara muchingoparidza hatiti mhizhonga hatiti mhizhonga imimo muchiitisa muchiredza mapurisa achiita zvese manyusi enyu ende hatichatombozivi kuti mukati memapurisa umu achingori mapurisa akatrainwa semapurisa here kana kuti vana venyezanubiva makaisa mukati memapurisa imomo kuti vakonzerese because ukaona muchinzi mapurisa arova munhu ari loya asina mhosva kusvika avhunika hatichahwisisi kuti achiri mapurisa hika kuti vana venyu vamene makadzvara musistimu yemapurisa imomo kuti vakonzerese ndichiti zanupirepo zvamuri kuita izvi hazvitombobudi zvakanaka zvachose idonow why muchidhakwa nepawa kusvika pazvipamalevels akadai so munosvodesa murume mukuru kusvodesa chaiko chaiko hainganzi nyika napurezidendi vanhu vachityorerwa kodzero dzavo up to this level zvanyanyawa kumana siyanai nazvoizvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhengo dzecitizens coalition for change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa nedare bato remdc rinomisa kuva nhengo vakuru varo vanomwe richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri asi nhengo idzi dzichiti vamunzora havasi mutungamiri webato iri musangano wepagore rega rega weworld economic forum unoitwa kudavos switzerland shangi za nasi ya shika kumagumo churungwa chadicha nasi yivai nisu zakari manirua nasi apotitu kupashi ya zime na u ndiri mu Washington DC ndini tenono kawande ndichiku siyai muri maoko Makris Gande ni na u ze Eastern Bele.